Nengo izi zinoti vapo mshoro Vekushivi South na watindika ya mandichizi ya Kuminis East zinoti pa mshoro pazo mapipa hawa iku watu wa gizarusi giro kana kutuma posta aliku baruru wa mshoro wanoti nengo zao machivi zekushiki zibu wa ndiri joga uye zikutochwa kuya kumisangano yavo yekutuwa gizarusi giro
taka zita chakurizo ndoku wona kuti wakuru namo ya kuu kukukie kankie ya hita ura hizo. And surprisingly, amongst one Rachona, one is serving police officers, Aripo. Zagataita Dambuziko Guru Iroro, what 24, we also have a by-election. Zaruku Shandi Sama Sabu, to our campaign managers, is an UPF candidate. Zorera is a good thing, is opposition at Chinamukam, who could be in the Nobody Sabu, and we are Ninga Nevan, kazi vanhu vanotsinira takabvise ndoto communication vanhu vari kuvhundutsira zvakanyanyisa nekuti vanotsa kubuda pachena
vamandidza vatsinirawo vachiti mudzimbo mavo vatsigire zanupi parutendero vachimba kuti triple c nevatsigiri vayo haidi kuonekwa
asi kuti macha zvekuti zvivai vadanakiti zviveri vaerendi zvinyatsooneka namaitiro avo zvekuti mizuru vai macha macha munonzi munesurowo city dot point imwe vachitoenda kuyo kuti mandidza idzapo inoita papazi pako zvidzaita papazi pako mamai akanga achimata nezuro achibva kukanzurwa achiida kusvika kuhosita uko
asi sachigara wezanup nemasvingo varoson mavhenyengwa varamba izvi vachiiti manyepo bato ravo hariiti zvemhiri zvonga musarudzo
echokwadi zanupf hatina culture ezvo isu like myself sachairman weprovince handiti izvizvo isu tosaka free and fair election saka kundigoni vachitoparama dambura maposta omu atiiti izvozvo kusi mutangano wezanup
asi bato reccc rinoti mirizhona kuvatsigiri vayo munyika iri kuwanda uye nhengo dzavo dziri kukwidza dziri kuvhiringidzwa gadziriro yadzo ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba.